manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 28, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reUnited Nations royambira kuti nyaya yenzara ikasagadziriswa nekukasika muZimbabwe munogona kukonzerwa hondo nekusagadzikana. Varimi vochema-chema nekufa kwezvipfuyo zvavo kumasvingo. Makomiti eParamende otadza kushanda nekuda kwekukandirana makubvu nematete kweMDC neZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru musangano reUnited Nations anga achiongorora mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu munyika ari kuyambira kuti muZimbabwe munogona kuita kurwisana kana nyaya dzechikafu dzikasagadziriswa nekukasika. Mukuru uyu anoti mamwe matambudziko ari munyika mazvokuda mavanga enyora uye akurudzira kuti vanhu vataurirane uye kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika zvibviswe. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anoti panyaya iyi.
Nhumwa United Nations inoona nyaya dzekodzero yezvekudya kana kuti Rapporteur on the Right to Food muzvare Hilal Elva avo vapedza kushanya kwemazuva gumi munyika nhasi vati vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe vakatarisana nenzara iri kukonzerwa nekusatungamirwa zvakanaka kwenyika, uori pamwe nekusanaya zvakanaka kwemvura.
In rural areas, a staggering 5.5 million people
vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu pari zvino vakatarisa nedambudziko rekushaya chikafu sezvo kusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekusamira zvakanaka kwemamiriro ekunze kuri kukanganisa goho pamwe nemararamiro evanhu. Mumadhorobha vanhu vanofungidzirwa kuti vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vakatarisana nenzara uye havasi kukwanisa kuwana zvinhu zvakaita seutano hwakanaka pamwe nemvura yakachena.
Muzvare Elva vatiwo chirongwa chekugovera minda kuvatema avo vakapamba minda vasina zvekushandisa zvakakwana mukurima ndechimwe chezvinhu zviri kukonzera nzara. Asi gurukota rezvekurima vaParents Shiri vaudza Studio 7 kuti chikuru chakonzera nzara munyika inyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze.
Saka hapana uori kunze kwekuti vanhu vanoda kunongedzera kudenga kuti kwaita uori, ina handizvigoni izvozvo. Climate change kuchinja kwemamiriro ekunze, vanhu vakatarisa mazuva ano kana kupisa kwakupisa zvakanyanya kudarika zvakwaita makare. Manaire emvura kudharadhara isitiri vadiki, mvura ine dzimwe nzvimbo yaitanga muna naSeptemba, Christmas yaitosvika vanhu vakudya manhanga nechibage. Havichawanikwe izvozvo kunze kuri kuchinja zviri kuchinja. Nyaya yekuti hatisi kugona kuplana, tiri kuzama nepatokwanisa kuplana. Kana semaonero ratakaita kuti chikonzero chikuru mamiriro ekunze.
Muzvare Elva avo vakashanyira nzvimbo dzakawanda kumaruwa nemadhorobha vatiwo madzimai nevana vadiki ndivo vari kunyanyoshungurudzwa nenzara iyi vachiti vana vazhinji vava vakasangana navo mukushanya vanga vasisina uremu hwakakodzera kuburikidza nekushaya zvekudya. Vaenderera mberi vachitiwo zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevana vane mwedzi mitanhatu kusvika pamakore maviri hazvisi kuwana chikafu chinovaka muviri. Vatiwo vanhu vazhinji vava vakasangana navo kumasvingo nekumwenezi vakavaudza kuti vari kudya kamwe chete pazuva uye vati madzimai nevana vazhinji havasi kukwanisa kuzviwanisa chikafu uye vave kutorarama nechikafu chavanopiwa nemasangano anobatsira.
I saw the ravaging effects of malnutrition on infants.
Ndakaona zvinonzwisa tsitsi zvinokonzerwa nekushaya utano wakanaka muvana vadiki. Vakashayiswa mukana wekuyamwa nepamusana pekuti anamai vavo havasi kukwanisa kuwana chikafu chinokwana. Senzira yekutsvaga dzimwe nzira dziraramo. Mamwe madzimai nevana vave kupedzisira vave kuita zvinhu zvimwe zvinhu zvinotyora kodzero dzavo pamwe nekusununguka kwavo nekudaro kusira chikoro panzira kukurumidza kuroorwa mirishonga mudzimba chipfambi pamwe nekushandisirwa bonde zvinhu zvakwira zvakanyanya muZimbabwe yose.
Sexual exploitation are on the rise throughout Zimbabwe.
Zvichakadaro, vashiri vati zvirango zvakatemerwa mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari muZanu PF ndezvimwe zvezviri kukonzera kuti veruzhinji vatambudzike.
Nyika ino iri yakasungwa nezvirango zveupfumi atoti masanctions. Asiri pamutemo illegal sanctions dzisina kusanctionwa naivo ana UN macho. Masanctions ari pamutemo anosanctionwa naiyo anoiswa naiyo UN.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDC vaDaniel Molokele vati zviri pachena kuti vanhu vakapihwa minda nehurumende iyo vasiri kushandisa. Muzvare Elva avo vakasanganawo nevakawanda muhurumende mukushanya kwavakaita vati Zimbabwe iri pakati penyika ina dzine kusagadzikana dzine nzara yakaipisisa asi iriyo yega yakagadzikana mune zvematongerwo enyika asi veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo. Muzvare Elva vakurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yekushayikwa kwechikafu pamwe nemashandisirwo eminda vachiti hurumende, mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevekune dzimwe nyika pasi rose vanofanira kubatana kuti vapedze dambudziko renzara muZimbabwe vachiti kana izvi zvikasagadziriswa nekukasika zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vagari vekumweneze nevamwe vari kucheredze mudunhu remasvingo vari kuchema chema kuti zvipfuyo zvavo kunyanya mombe zvave kupera nekuda kwenzara inotyisa yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu mudunhu remasvingo zvakaita manyama amire nerongo zvichikonzerwa nekushayikwa kwemafuro nemvura yekunwa zvichiuraya mombe nemadhongi. Amai Tsitsi Mabhosvo vanogara mumusha wechipangai kumwenezi vanoti nzara iriko gore rino yapedza mombe dzavo uye vakunetseka nekuriritira mhuri yavo.
Ndave drought izvezvi handisisina kana mombe kana imwe uye ndihwo upfumi hwedu hwatakatarisira kuti tiendese vana vedu kuchikoro. Tadorasikirwa noupfumi nokuda kwokuti mvura haisi kunaya zvakanaka. Yetatovapa dambudziko ruguru dai hurumende mambotibatsirawo nokuti hatisisina kana pokutangira.
Vamwe vakaita saamai Tresi Mudzingiri vanotiwo vakatoomerwa nekuti mombe dzavo dzose dzakatsvairwa nenzara saka vachisina chipani chekusunga kuti varime chikafu chemhuri yavo.
Enda kunotenga chikafu kutaundi asi chikafu chacho chiri kudhura 400 bond saka 50 kg saka isu tisina mari tinodoraramisa nokutema mashizha miti dzichidla saka pakadorema nokuti upfumi hwarasika hwakanyanyisa hwakawandisa. Ine dzangu dzadofa dzinokwana kusvika 23 saka pari zvino ndasara nemombe dzisingakwani kana kusungika chaiko kuti ndinde ndinorima apo mvura isi kunaya saka kutambura kwacho kunenge kwadonyanyisa.
Vamwe vanoti nekuda kwekufa kwemombe mhuri zhinji dzave kutambura nekuti dzaitengesa mombe kuti dziwane chikafu. Vatomatlananzi vanotiwo nekuda kwekushayikwa kwechikwe chikafu nekupera kwemombe dzekutengesa vamwe vabereki vave kutorodza vana vari vadiki kuti vawane raramo.
Tarisa muno mumwenezi tinoona kuti zvipfuwo ndopane upenyu hwevazhinji. Vazhinji vanorarama nokutengesa mombe dzavo kuti vawane chouviri. Naizvozvo kufa kwemombe kwareva kuti havachakwanisi kudzitengesa dzine mutengo mukuru uyezve havachakwanisi kudzitengesa vachibhadharira vana vavo zvikoro. Nokudaro tiri kuona vanasikana kunyanya vava kusiya chikoro nokuda kwokuti vabereki vavo havachakwanisi kuvabhadharira mari. Nerimwe divo tiri kuona vana ava vachizorodzwa zira ravo risati rasvika, iri nzira yekuti vabereki vavo vawane chouviri.
Vamwe vabereki vanoti dai hurumende nemasangano akazvimirira oga abatsira nekuita zvirongwa zvekuti vawane dzimwe mombe dzekupfuwa munzvimbo idzi. Nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, mhuri dzakawanda dzinorarama nekupfuya mombe, zvekuti kufa kwadziri kuita kwasiya vakawanda vachinonga sose nemuromo. Mumwe mukuru mubazi rezvekurapa kwezvipfuwo mudunhu reMasvingo, Dr. Ernest Mwasha, vanoti mombe zviuru zvina dzakafa nenzara nekushaya mvura mwedzi wapera chete. Nyika yose inonzi yakarasikirwa nemombe dzinopfuura zviuru gumi mumwedzi mishoma yapfuura. Dr. Dzimwasha vanoti mvura ikarambira mudenga kuchiredzi nemwenezi, uhwandu hwemombe dzichafa huchawedzera. Varimi vanoti kutenga huswa kuri kudhura sezvo bhero rehuswa riri kutengeswa nemari inosvika madhora makumi masere nemazana emadhora pamakirogiramu gumi nemashanu. Mukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union muhurukuru yakaitwa nebepanhau reHerald vakakurumidza varimi kuti vatengese dzimwe mombe pane kuti dzese dzipere nenzara. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Zimbabwe iri kuenderera mberi yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu akanangana nekuchengetedza kodzero dzevanhu, kunyanya madzimai nevanasikana, kubva kunyaya dzemhirizhonga mudzimba, kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Dingindira regore rino rakanangana nenyaya dzekutsvaga nzira dzekudzivirira kubatwa chibharo kwemadzimai nevanasikana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvemabasa musangano reInternational Institute for Young Women Development, Mushare Gillian Chinzite.
Isusu kuno kuseInstitute for Young Women's Development, musangano unoshanda nemadzimai echidiki, tipa kucherechedza mazuva iwayo anokwana gumi anotaura pamusoro penyaya yegender-based violence. Chinangwa chedu chatunyanya kucherechedza ipapa patoda kuedza kuyeuchidza nekukola attention kubva kuma civil society organization nehurumende kuti icherechedze nyaya yemhirizhonga irikusanganikwa nayo nemadzimai. Tiri zvakare pakucherechedza nyaya idzodzo, zvakare tiripo pakupemberera makore anokwana kuitawo gumi kubva musangano weInstitute for Young Women Development ichivambwa. Musangano wanga uri kuunganidza nekukorodza madzimai akawanda vanga vari kuita basa rekumiririra kodzero dzemadzimai. Saka panguva ino ye16 days tirikukola madifferent government institutions nevarimo vari munharaunda kuti vacherechedze kunyanyanya nyaya dzekubatwa chibharo kuri kuitwa mwanasikana.
Saka pane hurongwa hwamuinawo here hunosanganisira kana kufora kana kuti kusangana nevamwe kuti mucherechedze mazuva aya zvamuri kutaura izvi?
Saka Institute for Young Women Development musi wa29 November unovewo musi wechishanu tichange tiri kuno kubhindura tichisangana nemadzimai vakasiyana-siyana vanorarama neurema, madzimai echidiki nemadzimai echikuru, tichicherechedza nekukoshesa kuparticipata kwavo kana kuti kupinda munyaya dzekupa sarudzo kunyanyanya mumastructures ari local neanowanika munharaunda dzavagere kuti vakwanisenge vachishandurawo mafungiro anoitika imomo uye kuvandudza kana kuti atingaitiwo mastructures arimo kuti ave anocherechedza nekuisa in place zvinhu zvinoita kuti kodzero dzemadzimai dzichengetedzwe. Kana tiri kutaura pamusoro pestructural, tikuedza kutaura kuti nyaya dzatotaura dzemhirizhonga isingori mhirizhonga, ingori physical iri kuitika pavanhu, asi zvimwe zviri kuuya nenyaya yekuti maservices ari kuprovidwa haazi sensitive kune izvo zvinotarisirwa nevanasikana, uye zvakafanana nekuti zvikoro kana kushayikwa kwemishonga muzvipatara zvine maburdens akatonyanyanya kumudzimai. Saka zvinenge zvine maeffects ari physical, ari psychological neari social. Saka isusu tiri kuti semusangano chana nemadzimai, mapato ese akasiyana-siyana ehurumende anofanira kuva nezvinhu zviripo munzvimbo kuti zvichengetedze nekukoshesa kodzero dzemadzimai, vachivadzivirira mukutosangana nemhirizhonga uye nekuvachengetedza mushure mekunge vasangana nemhirizhonga, kunyanya kumapurisa kunyange nekumadhitari.
Vanga vari vanoona nezvemabasa musangano reInstitute for Young Women's Development, Mushare Gillian Chinzite, vachitaura vari parunare naBlessing Zulu Studio 7 vari kubhindura. Nhasi vanhu vakawanda vemuAmerica vari pazororo rekutenda kana kuti Thanksgiving, apo vakawanda vanenge vachitandara nekudya nehama neshamwari. Thanksgiving yakatanga kupembererwa nevamwe muna 1621 asi yakazova zororo muna 1863 apo vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaAbraham Lincoln vakatara zuva iri sezororo remunhu wese rinoitwa muna mbudzi. Mukuseya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York, muzvare Teresa Dangwa.
Isusu takangouyawo tisingatomboiziyiwo Thanksgiving kuti kune zuva rinongoiswa kunzi nyika yese muno muAmerica vanhu vangotora off vachipembera vachitenda nezvese zvavainazvo. Tinongotorawo holiday yacho iyoyo tongoitawo saizvozvo, asi chakanyanya kukosha ndechekuti zvakanaka kuti nyika yese inozvitora kuti toda kutora zuva rimwe chete ratinongotenda kutenda Mwari nezvese zvatakapuwa, ava makomborero kana nziro dzatakazarurirwa kana mikova yatakazarurirwa kusvika mpari zvino, iyi tichitenda zvine kunge tiri pamwe chete nemhuri pane vari pamwe chete nemhuri dzavo. Asi inini ndenge ndichida kungokurudzira kuti kutenda kwedu ngakungorega kunguva kwezuva rimwe chete. Kwandiri kutenda kunofanirwa kunge kuri mazuva ese, tofanirwa kungotenda Mwari nekuti kungopuhwa icho chipo choupenyu chinhu chakakosha.
Saka iro zuva ranhasi muchange muri kuitei? Tinoona mhuri dzakawanda vanenge vachibika, vachisangana, vachidya, vachidya riri yatinoti garakuni kumusha rinonzi teki iko kuno. Imi muchange muri kuitei?
Inini ndiri kufara nekuti ndina mbuya vangu vakauya vakawana basa paUN apa vakatosvika kusvikirwa nezuro. Saka tikunyanya kutofarisisa nekuti ambuya vangu vari pano, ambuya Esther vakauya pamwe chete nemhuri yavo. Saka tikutofara kuti Mwari vakavazarurira mukova iwoyo wokuuya kuzoshandira paUN. Tikubikawo nesu tichabikawo, asi hatinyanyoita hedu zvoku zvinozonyanya kuitwa nemaamerican zvekubva zvataita mafidhongo akanyanya. Isu mafidhongo edu mazhinji tinomaita pachristmas hatichipemberera kuzvarwa kwaJesu. Saka ndo pachazonyanyoita mafidhongo makuru panapa. Hatikungobikawo hedu izvozvo zvakangotiringana semhuri, asi tisinganyanyoenda too much sekuita kwevanhu vanogara muno nekuti kwavari ndio zuva ravo ravakakura naro, isusu takakura tichipembera Christmas.
Munoona here zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri imo muno muAmerica zvichitora mukana uyu kuti vasangane nevamwewo kana kuti ingori yatingati zororo reukama chete?
Varipo vamwe vanosangana asi kazhinji ndinongoona sekunge mhuri nemhuri dzinongoenda pamwe chete vazhinji va nekuda kwokuti zvakare iyi holiday yekuti takangowanawo iri kuno tichiuya kuno vazhinji havawanzosangana. Asi kana dziri shamwari neshamwari, inini kare makare kare ndisati ndakugara kuno kwandiri kugara ndaimbogara kumwe kunonzi kuAlban uko, zuva irori ndairitora ndichiunza mastudents vana vechikoro vekuZimbabwe kana veany part of Africa vakanga vari vauya kana kuzvikoro vasina hama dziri kuno, ndaivaunganidza kukumba kwangu ndichivabikira.
Chizvarwa cheZimbabwe muzvare Teresa Dangwa vari parunhare muNew York muno muAmerica naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Nhengo dzeparamende dzebato reZANU-PF nhasi dzavhiringa musangano wekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kwemashoko dzichiti hapana nhengo dzeMDC dzichabvumidzwa kutungamira misangano yemakomiti kudzamara dzatambira vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Komiti iyi yange ichifanira kunzwa kubva kune vaimbo vemakomishina eZimbabwe Media Commission pamusoro pebhiri reZimbabwe Media Commission iro ravi kutozeiwa neparamende. Sachigaro vekomiti iyi vaPrince Dweko Sivanda veMDC vaudza Studio 7 kuti nhengo dzekomiti yavo kubva kuZANU-PF dzaramba kuti vatungamire musangano pamwe nekuti musangano wacho uenderere mberi.
Ndaedza kuvaudza kuti tinoti nevanhu vatashedza vatofanira tisangane navo sekomiti, but vativo havana komiti hapana musangano unoitika. Saka nokuda kwaizvozvo ndazobva ndati nemusangano ngaubva wamira.
Vasivanda vati mangwana chaiwo vange vachifanira kuita musangano neve Media Institute of Southern Africa Zimbabwe pamusoro pekuvandudzwa kwemitemo yezvekufambiswa kwemashoko, asi musangano uyu hauchaenderera mberi.
Next week we are supposed to look at community radio station policies muswa 3 nezakras ndatokansela futi musangano wacho iwoyo. Saka ndichamirira kusvikira utungamiriri hweparliament waratidza kuti no mutemo wa kutedzerwa muparliament.
Imwe nengo yekomitii kubva kuzano PF vawebista Shamu vati nyaya yakonzera kuti musangano usaendere mberi inyaya yekuti nengo dzeMDC hadzitambire utungamiriri wavamunangagwa.
So ndozvatiri kuti kana zvakadaro iwe uri weMDC uchita handivendi nobvuma kuti vamunangagwa ndivo president venyika ino, ko unogono uya wozo ita chigaro muchirongwa chiri pasi pehurumende yamamunangagwa, chiri pasi peparamende iri munyika inotongwa namamunangagwa, zvoti vakakutika zvinenge zvave kusawirira.
Imwe nengo yekomiti varegai tsunga veMDC vati makakatano aya ave kukanganisa basa reparamende uye nyaya iyi inofanira kugadziriswa.
Panoda kuti paitwe dialogue semaonerangu nekuti matambudziko ese mitsiri yacho ihurukuro.
Parliament isusu tinoona kuti pabumbure demtemo parliament inozvimirira yega yakasiyana ne executive, saka kuti ma MPs anu ataure kuti anoda kuti ma chairman ema committees anotungamirwa ne MDC vatange vasaluta vamunangagwa, aiwa izvobodo, hakuna mutemo wakadaro.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishandanisa nano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pesa Rwanya, vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa nenhengo dzeparamende dzezanu PF kushambadza nyaya yeMDC yekuti haibvumi utongi hwavamunangagwa.
Zanu iri kupopularize nyaya yavachamisa, iri kushambadza nyaya yavachamisa muno muZimbabwe nepasi rose kuti muZimbabwe parliament committee system haisi kushanda nenyaya yekuti vanhu vezanu vagwadziwa kuti vachamisa nemusangano wavo MDC aureko kunaizva munangagwa.
Dr. Rwanya vati semaonero avo nyaya iyi yave kuda kuti vamunangagwa navaNelson Chamisa vataurirane pauviri hwavo kuti vagadzirise dambudziko iri. Zvichakadai, komiti inotungamirira paramende yeStanding Rules and Orders Committee iyo yaita musangano wayo nhasi wekugadzirisa nyaya iyi haina chayabuda nacho sezvo nhengo dzeMDC dzabuda mumusangano uyu dzichiti hadzibvumirani nedanho rangi rave kuda kutorwa nekomiti iyi. Zvinonzi komiti iyi inotungamirirwa nemutauri wedare reNational Assembly Advocate Jacob Mudenda yange yave kuda kuumba komiti ichaongorora maitiro enhengo dzeMDC muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri veNATO vari kugadzirira kusangana kuLondon pamusangano wemazuva maviri kuti vapemberere makore makumi manomwe mubatanidzwa uyu waumbwa. Asi musangano uyu uri kusangana panguva yakaoma kusanganisira kusawirirana pakati penhengo dzeNATO uye hondo iri kuSiria pamwe neRussia iyo iri kupomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana kwepasi rose. Imwe nyika iri kutemesa musoro NATO inhengo yayo Turkey iyo iri kutenga zvombo kuRussia uye kupindira kwayo muhondo yemuSiria mushure mekunge mauto yeAmerica abuda kumaodzenyemba kweSiria. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kuda kuti nyika dziri mugungano reNATO dzibhadharawo mari yakawanda kugungano iri kwete kungomirira Amerika. Nepfenyuro yeFrance News Agency inoti vanhu makumi maviri nevaviri vafa kuIraq, vamwe vane chitsama vakaurayiwa muguta reThika. Izvo zvinotevera kushandiswa kwepfuti nemapurisa emunyika iyi kuedza kuparadza vanhu vanga vachiratidzira. Kubva paziviswa zvakabuda musarudzo dzegore rapera, izvo zvinoratidza kuti mutungamiri wezano PF Emmerson Mnangagwa ndove akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika, bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rakatora danho rekuramba kucherechedza vamunangagwa richiti vakakundwa navachamisa. Nekune rumwe rutivi, bato rezano PF kuburikidza nenhengo dzaro muparamende vave kurambawo kubatana pamwe chete nenhengo dzeMDC mumakomiti eparamende. Izvi zvichasiya papi basa reparamende. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanokokera zano PF muparamende vapupurai togarepi pamwe nevanokokera MDC muparamende vaProsper Mutseyami. Tatanga nekubvunza vamutseyami pamusoro pedanho rebato ravo rekuramba kucherechedza vamunangagwa semutungamiri wenyika.
tsuso zvatirikuita zvatirikuita zvinhu zvemusoro wedu. Tine kutsusumwa kwakanyanya nesarudzo yakaitika mugore ra2018 zvatisikafari nazvo zvatinotsusumwa nazvo. Zvinova zvakazobatanidzwa neutumiriri hwemusangano hwenational executives tichizoenda kunational council ichizoita maresolutions ayakaita nekuda kwezvinhu zvipomerwa zvese zvatakatarisa izvi zvakazotishitsa panguva yekuti no utungamiriri huripo hwekuwina kwaEP Mnangagwa hatiwirirani nazvo. Hatisi kugamuchira upresidendi wavo sapuresidendi wenyika ino, asi tinogamuchira upresidendi wavo sapuresidendi weZANUPF. Izvozvo hatipokani nazvo.
Honorable Togarepi, danho riri kutaurwa neMDC pamusoro pemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato vamunangagwa.
Chatinoda kutanga tatarisa ndechekuti tinoda vanhu vakavimbika kupolitics. Kana tiri kupolitics tinomiririra vanhu, uye tikaita zvinhu tichiita kuti vanhu vange vaine ruzivo rusirirwo tichiti ndicho chokwadi, tinenge tisiri vanhu vakavimbika savatungamiriri. MDC yakaenda kumaelections ine kodzero yokuita dispute kana yafunga kuti maelections aitwa haina kufara nazo. And the constitution yedu yenyika yedu ine nzira dzokuaddressa madisputes kana tichinge taita maelections. Constitutional court ikanotarisa zvamunoziva, havana kana kusvika kukoti vakati tinokumbira kuti tiiti maelections iwawo maresults kana vakavhota vaverenge patsva, nokuti vaizviziva kuti ivo vanga vadyiwa maelections. Saka isusu hatigoni kuzvekuti tinoshanda navanhu vanoti ivo pane zvimwe vanogamuchira kuti vamunangagwa ndipuresident, pane zvimwe havagamuchiri. Saka vanhu vasina yatingati a principled position vari vatungamiriri zvinoreva kuti havasi kuitira ruzhinji rweZimbabwe zvakanaka. Saka tina vanhu vana madouble standard vaya vaya vokuti vanongoda kana pazvakanaka vanoomora vachidya zvavo, kana zvava kuvanakidza voenda kunonyepera vanhu kuti vamunangagwa hativagamuchiri. Hapana chinodyiwa muparlamendi chisinenge chisina kusainiwa noroko rwapuresidendi.
Vamutsiyamwe,
inyaya yekuti hanzi koti yakarula, constitutional court, kuti munhu akahwina ndiED Mnangagwa ndezvimwe. Kune vanhu vakaenda kujere vakagara mujere kwe30 years vachinzi vakauraya vanhu. Zvozoonekwa after 30 years vanogara mujere kuti koti yakakanganisa kutonga munhu uyu, haana munhu akauraya, haana kana mhosva yakaita. Saka nyaya yekuti tinganyatsa kuti zvinhu zvedu zvepolitics tobva tati constitutional court yakagura zvakati. Constitutional court vatori vanhu vakangofananawo neni, vanhu vacho vanogara mumba, vanogara muZimbabwe munomu, vamwe vacho vakatopindawo munyaya dzekuti vange vachisvika ipopo vane zvinhu zvakawanda nechekuita nehurumende iripo yanga iripo yava Mugabe kusvika pavakasvika ipapo. So nyaya yekuti tikasimudza nyaya yekuti constitutional court yakagura izvo zvinhu zvimwe ndezvimwezvo. Then taenda panyaya yeparlament yemacommittee eparlament. Makomiti eparlament hatina kuita zvokupiwa kuti tichema komiti nezvarupiwa.
Mirai vapedze.
Makomiti eparlament tinotoa chair nekuda kwepercentage yedu yatinayo yemamembers of parliament vakavhoterwa nenyika ino yeZimbabwe. Ndozvinotiwanisa machairpersons atinawo vari 8. Inyaya yepercentage yatinayo. Then kusenate tine machairpersons vatinawo 2. Isusu nyaya yekuti tibude muyamuya pachiuya president weZANUPF tobuda muparlament, hatina kukanganisa business reparlament kana musikana 1. Isu tinobuda tonozviitira zvinhu zvedu panze tichiita protest yedu inova iri ravamiro yedu yatinobvumirwa neconstitution. Zvinotikane zvekuti ZANUPF instead yekuti vabude committee yosara ichiita business in protest ka, havasi kubuda, vari kutodisturba chairperson wacho ari kuchair committee vobva vaita mhirizhonga chaya chaya noizi.
Vatogarepi, vakawanda vakuona kunga muparamende maakuitwa zvedambe, munoti nenyaya iyoyi uye zvinopera sei zvinhu?
The best way yokuti zvinhu zvigadziriswe jonga ndeyekuti tichengetedze nokutevedzera mutemo wenyika, mutemo wamaelections. Kunzwisisa kuti kana wadyiwa election is not the end of the road.
Avanga vari vanokokera nhengo dzeZANUPF muparamende vapupurai Togarepi. Manzwawo zvakare kubva kune vanokokera nhengo dzeMDC muparamende vaProsper Mutseyami. Vaviri ava vanga vari parunare neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu chezvinosangana nemadzimai apo tiri kutarisa mazuva 16 akanangana nekukurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu mudzimba kunyanya madzimai nevanasikana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA.